wakapa kuya chitafu munharaunda vanhu vezanu PF wakavhoda kuchitora chitafu chiya kuti vaite sendio vauya nacho. Dai vagumira ipapo zvaitova nani, dai vakatora vachichipa vanhu vese vari kutambudzika, ndinoti mhosva yavaizova nani. Asi vakanyakurwa tate zvekuti vaakutanga kuti iwewe hausi wekuzanu PF, haufaniri kuwana namwari namwari. Padambudziko rakadai zanu PF ngainyarewo zvaizvotsiti
vamuponda pindaitinzi.
Ipa baba, chiri kuitika ndechekuti MDC yapererwa, nekuti ini chandakaona chakaitika nezviri kuitika ndekuti MDC yanga ichitaridzira kuti Zimbabwe ichapererwa iwo wozopinda ioni kuya nemadhona, because vanozviti ipati yemadhona ndo inofanira kunge ichiuya nerubatsiro chete. Asi wakashamisika kuona ZANU PF ichimiramira ichiisa mota dzayo dzakanyakwa ZANU PF, ndo dzimwe dzaiye maoteren vehicles ma4x4 aya akapiwa maMP nemaofficials epati, akapinda mumusha achibatsira kutakura zvinhu, kubatsira kudistribhuta zvinhu, bhozi zvimwe zvaiva nemahelikopta zviya nemagonyeti, asi aiperera kusina vanhu. Saka mota dzakapinda kubatsira kudistribhuta chikafu ichi, chekuti aiti ZANU PF yakazopindei nemota mota dzezanu PF maida kuti dzikakapinda kuti muanhu motanga kupomera mhosva zvakare kuti ZANU PF maona vane mota nyowani, asi vanhu vari kutambudzika kudai mota idzi dzashanda dzapinda unobatsira. Saka ipapa vanhu MBC please neta zvimachuwa
vasari wakapinda yautinzi
tikaramba tiine tsika iriitwa nezanu PF kuti vanoramba vavanenge vange vachiita, unobatswa muoko wako uri muchigaba chine mabhanzi woti hausiriwe, zviri pachena ende havana kuzvitanga nhasi. ZANU PF toziva kuti itsika yavo nguva nenguva. Isusu pakaita dambudziko rekuti tinge chimanimani, inini semutauri weMDC mumanikaland ndakatonyora gwaro randaitokurudzira vanhu kuti rubatsiro ngaruende nekuna honorable sacco, nekuti ndinozvitambira kuti maparlamentarians tinenge tina basa kuti rebato ripi kana dambudziko rawo pari wani. Saka tisu takatotanga kukurudzira kuti rubatsiro ngaruuye chero naani zvake, tichiti vanhu vawirwa nedambudziko vanhu vemuzimbabwe. Tikatotaura zvakare kuti hurumende inogochema chema kuti vari kutsvaga mota sei rubatsiro rwese rwu, iye ZANU PF ine ma4x4 ayakapiwa. Tisiziva zvedu ti mari dzakabiwa kana kunana Chiyadzwa, zvatiri kuchema sevana vezimbabwe kuti kubiwa kuri kunyanya. Asi saizvozvo taakushama kuti hatiri kuchema kuona mota dzezanu PF dzakanyorwa nezanu PF, asi ndiudza iwewe kuti zvipfeko zvezanu PF zvinozodikana pakudii.
Vamuponda, ko motikari dzese dzehurumende dzakaenda kupi? Sei bato rezanu PF rine mota dzakawanda kudarika dzehurumende?
Aiwa kablessing, nyaya iri kuti ndeyekuti hatisi kuti mota dzezanu dzakawanda kudarika dzehurumende. MP wezanu PF ane mota yakabva kupati, saka mota idzodzo ndo dzavanenge vachishandisa dzepati dzakanyorwa kutoti constituents yakati nemota. Saka ZANU PF sebato rinoshanda nevanhu vakatomobhilaiza maMP ese enyika kuti no, kana uine mota uya tibatsireti vana venyika vatambura. Uyu vakomredi vati kutaura navo havasi kutaura zvine masetsi, ini hatingatiti mhosva yekuti wazopfekere kishiti akapfeka ZANU yakanyorwa ZANU PF, asi dai kurudzirwa kunzi kana usina pishiti chete ZANU PF hawani chikafu, ya ndo mhosva yakutaurika iyi. Because zvimwe zvacho zvakutaura kutsvagiridza shuwa kuti wakapfekere hembe yakati uchipa vanhu chikafu. Aiwaka, izvozvi ndo zvinoratidza kuti MDC kufunga kwachoka ndekuya kwehumbindi ndoga, kuti kana ndisingatonge ndaiparire nyika yacho zvechikafu zvaita. Kana tabva pachikafu ngatichitose kuti vana vayo vakapfamira zvikoro zvavakwa hosito adzorerwa.
Vamuponda, imbotisiyai vapinde vasari vakatipete chirongo.
Ya, tinoda kuti tibatsire vanonzi vamuponda ava kuti ngavanzwisise kuti kune inonzi government policy painenge ichiita urongwa hwayo. Government policy inojekesa pachena kuti zvipfeko zvebato hazvitenderwi, haisi yekuti ichoite munhu kuti anazvo here yanzi haana, hazvitobvumirwi pese panoitwa magovernment programs. Saka kana ari muhurumende mupati inoti iri kutungamirira nyika vasingatozivi mutemo wenyika yacho, ndo panototangira matambudziko edu chaiwo. Uye zvinoda tanzwisise kuti hatisati tabva padambudziko rechikafu, pane vanhu vasati vawana chikafu. Saka izvi zvaari kuita izvi zvinorwadza kune vanhu vari kufa nenzara, vari kudya magwavha, vari kutambudzika, vari kubika mabhanana. Iye achitidza kuti nyaya yechikafu takatopedza nayo, takuenda panext stage. Inext stage yevanhu vari kutora zvinhu zvevamwe.
Zvamuri kuti government program please, this is a program where everyone is involved. You cannot call it a government program if government there is no ditine monopoly yekubatsira vanhu. Maorganizations ese they are free to go to the ground. Immediately even as MDC you are allowed, hapana kurambidzai, handidi.